Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wechina, kurume 21, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa inoti yave kutatarika kubhadhara zvikwereti zvopa kuti magetsi arambe achidzimwa dzimwa. Vaimbova mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafaniri kuitwa sachigaro weSADC sezvo akatyora zvibvumirano zvesangano iri nekubirira sarudzo. Asi vehurumende vari kuramba vachiti havo sarudzo hadzina kubirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZesa inoti ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri ekuAmerica kusanganisirawo zvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 miriyoni kune nyika dzainotenga magetsi dzakaita seSouth Africa, Mozambique neZambia. Zesa yatendawo kuti magetsi ari kudiwa munyika akwira zvakanyanya kudarika makore ose kusvika pazviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 megawatts pagore nekuda kwekuvhurwa kwemakambani ezvicherwa akawanda. Izvi zvabuda izvaziviswa kudare reparamende nevakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi vaEliab Chikwenere vachitaura nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto. Mukuzeya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Damudziko rezesa harina kutanga iko zvino. Damudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe harina kutanga iko zvino. Zesa ikambani yanga isingavandudzi michina yayo. Ikambani yanga ine uori wakawanda. Ndofunga histori nawo uori huri kukonzera kuti vasakwanise kunge vachibhadhara zvikwereti izvo. Asi Zimbabwe inoda kuti pave nema projects akati one day anechekuita nekugadzirwa kwemagetsi.
Zvino poishwa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Zesa inofanira kusiyana nenyaya yehuori. Ndinorangarira muna 2012 Controller and Auditor General vachiti Zesa yanga yabhadhara 4 million kukambani isina kuzounza zvacho zvanga zvabhadharirwa. Saka panodiwa kuti mashandisirwo emari kuZesa anga achitariswa. Chechipiri, pane vanhu vakawanda vari kuti dai tanga taedzawo kushandisawo kugadzirawo magetsi ari renewable tichanisa zuva iro rakatowanda muZimbabwe pane zvino. Asi maprojects aya haasi maprojects ekuti tikada kuatanga tasi mangwana anenge akutoshanda.
Nyaya yemagetsi iyi ingakanganisa zvakadii upfumi hwenyika?
Inokanganisa zvikuru nekuti zvizhinji zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvichida kushandisa magetsi. Saka kana magetsi asiko zvinoreva kuti makambani iwawo anenge akushandisa peturu. Peturu inodhura, saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vachizotorirwa nezvekushandisa. Upfumi hweZimbabwe hucharamba huri padambudziko kana Zesa ikasashanda zvakanaka.
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotungamirawo sangano recenter for disability rights vachitaura vari parunare muHarare naTambuka Ncube weStudio 7. Vaimbova mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukodzera uye hafaniri kutora chigaro chasachigaro weSADC parizvino kunyangwe vaChamisa vari kutenda havo kuti rave jana reZimbabwe. Vanoti vaMnangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro gore rapera. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC muna Nyamavhuvhu kubva kuAngola. Asi SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa zvakanaka zvakataurwawo neAfrican Union nevamwe vakaongorora sarudzo idzi. Asi vaMnangagwa nemutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kuramba vakatsika madziro vachiti sarudzo idzi dzakanaka dzakaitwa zvakanaka chose. Ngatinzwei vaCharamba vachitaura.
Ndikada kuti muzive chinhu chimwe chete. Usiku hwazobuda ripoti yake, anga ari nhumwa yeyokunze akatraya kusvika abuda dikita kuda kupetsweda vaGood Luck Jonathan, chairman weAfrican Union Commission, kuti vatore mazwi akabuda muripoti yekatasenda SADC neEU kuti ave mazwi eAU. Mukuru weAfrican Mission akaramba. Zvinozikanwa izvozvo, akaramba.
Akati chii apa vaCharamba?
Akati ini ndatumwa neAfrican Union, ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu, kwete zvinobva kune vekunze. WeACP anova chizvarwa cheAngola akatotora pozisheni yake yekutanga amoisasati atombotaura. Nozonoona kana iri yeCommonwealth Report. Chari kunosanganisana neAU neACP inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers.
Asi ranga risiri dambudziko here iroro vaCharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya? Zeke yainge yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa. Pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa? Vanhu vanovhota sei?
Chakadhineya mapepers elocal government elitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa neCCC. Kana uchitarisa mapepa elocal government akawanda, nokuti muconstituency imwe chete particularly muurban areas muna maodzi akawandisisa, zvichireva kuti printing load yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituency. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation that came on during CCC. So in a way, CCC was working towards a self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as ZEC in order to make sure ZEC is unable to meet its printing timeline, so as to then turn around and blame ZEC. Stop them, Rakashaya, Rakashaya, Rakashaya.
Ayo mashoko vaGeorge Charamba murukuru yatakamboita navo vachitaura ivo kuti munhu akakanganisa nekuda kufurira vamwe kuti vanyore zvakaipa pamusoro pesarudzo dzemuZimbabwe ndiDr. Nevas Mumba vaitungamira vaongorori vesarudzo vemuSADC. Asi vaMumba vanoti handiwo vega vakanyora gwaro iri, asi rakanyorwa nevaongorori vesarudzo vose vemuSADC. Iko zvino tochinzwa vaChamisa vachitaura vachitipawo divi ravo.
Hamugadzi ushe munhu anenge ane chigaro cheusabu kuchiri kunze hachina kutorwa vemba nenzira chaiyo chaiyo. Munhu anenge ane chigaro chaakagara cheusabu bhuku ranaro riri kunze rakabharuka, imava kutora bhuku yamotinda unoita mambo tokupa nyembe yeushe, kunenge watova kukoniwa. Kusvika kuti azvinoita sachigaro ndokunge tagadzirisa nyaya dzemunyika muno. Saka nyaya iyoyo inyaya yatinofambira yatoda kuti igadziriswe, yatoda kuti iendeswe mberi, nokuti isusu toda kuti nyika yedu iite sachigaro. Nokuti inyika inoita sachigaro kwete munhu. Saka toda kuti Zimbabwe iite sachigaro. Asi ngaiite sachigaro tapedzawo nyaya dzedu, nokuti hakuna munhu anoita mambo asi ane mumba musha wakaputsika. ane raini rakapfika, ane buku rakabvaruka. Buku ngaritange rasimbiswa kuitira kuti waane buku wochigona kunoita ishe kana kuti mambo. Ushe unogadzanwa, asi kana usina kugadzwa buku haugoni kungomuka woita ishe. Ko dzinza rabvetuko kuti ugone kugara ushewo. Ndonyaya yatinayo pano yatoda kuti igadziriswe, yakakufambira yatiri kugadzirisa kuti nyika yedu iende mberi zvakanaka.
Saka Matima anyorera Sadhaki here nezvenyaya iyi?
Ah, Sadhaki rikuziva nyaya iyi, takanyora executive secretary ane tsamba yedu kutaura Matibita kudai, yekuti takatoda kuti vagadzire. Vakatitinyora kuti nyaya iyi yaiswa kumapazi akasiyana siyana. Inyaya yatikuti kufambira, yandikukoka vana vese vemuZimbabwe kuti onai nyaya iyi, inoda kuti igadzirise nekuti ine gona kupedzisira yasvibisa zita redu senyika. Topedzisira taita kuti utachiwana hwedu senyika nekusviba kwedu senyika hutapukire, uye kusviba kutapukire kuenda kunosvibisa Sadhaki.
Sika vamwe vachamisa vanenge vari kuti muri kunyanya kuisa chivimbo chakanyanyisa mune iyo Sadhaki, vachiti Sadhaki haiwanzopindire kana munyika makaita sekunge makagadzikana inongosiya zvakadaro.
Munogona kuona kunge yakagadzikana, asi nyika haina kumira zvakanaka. Pindai mumaruwa, pindai muzvikoro, pindai muzvipatara, pindai pese pamungafungidzira. MuZimbabwe hamudyi rinopisa, 5 million maZimbabweans ari kunze kwenyika. Zvizvarwa zvemuno zvinofanira kunge zvichishandira munyika muno, moti nyika yakagadzikana. Musafarira chinhu chamuri kuona chichange chakagadzikana. Rufuse rinoita kunge pasina moto, asi pasa pakazara moto.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunhare. Taedzawo kubata mutauriri weSadhaki muzvare Barbara Lopi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admire Mushambi, anozikanwa nerekuti Mama V, anoti ari kufadzwa zvikuru nekudaidzwa kwaakaitwa kuNew York kumusangano wevamiririri vesangano iri kana kuti Best Diplomats of United Nations. Musangano uyu wakapindwa nevanoita zvemitambo kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye naMushambi.
Conference yakanga iri kubata topic yeclimate change mitigation. Vanga vachitaura nyaya yekuti izvozvi nyika dzisa dziri kuAfrica neglobal warming tingaita sei kuti nyika imwe nyika iri nani. Vanga vachitaura nyaya yekuzimamiti yanenge uri more discussion yekungoita kuti vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze. Kwangu ine vanhu vakawanda endoso ndakatoona kuti kwangu ine mamwe maminista ekune dzimwe nyika, mamwe maUN rights representative more than 38 countries vanga variko, vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries, vana Sweden. Kwangu ine vanhu vakawanda.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipiwa mubayiro nenama wekunge makaita maskits akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiro uyu?
Mubayiro uyauya wakauya sesurprise dora shopai bekause ndandisina kuutarisira zvegore rino. Ndaingoti hamen even kuenda kumawadzina handina kutombokwanisa kuenda bekause ndandisina tarisiro yekuhwina dora chokwadi. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa ndomwana ukamupa switch aane energy yekuti even ukamutuma anything anonga akumhanya chinoita. Saka zvakanondipa mahlakuzano muchitevere ndakabva ndaenda.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo. Imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskits nezvimwewo zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngaba saita nezvemitambo kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane internet, kwaane social media. Taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwangusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo, vanhu vaingoda kuita mitambo marodi kuti vabhadhare. But now taane maonline platforms anotibhadhara, either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unonga kukwanisa kuwana mari mumhepo imomo, vana YouTube, vana Facebook. Saka tikutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarinda riri mauri chishanda. Ukangotanga mitambo yauya womeka shuwa kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook, unotogona kutowana wakamugove kavo. Ende chazvakanakira maUS.
Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admire Mushambi, anozikanwa nekuti Mama V weMosva TV, achitaura ari parunare kuNew York naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya dzemitambo, mutambi wekuAmerica anoita zvemafilm Karen Abercrombie anoti madzimai emuZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi anofanira kuita mushandira pamwe kuti azvisimudzire mabasa avo. Mutori wedwenhau Pasmon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Karen Abercrombie uyo ane makore makumi matanhatu ekuberekwa anozikanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake ye-Eighth Mother Entertainment, Abercrombie anonyora nekubika mitambo yakasiyana-siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abercrombie anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inovakurudzira kuti vabatirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dauma Chiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
The fact that tatiri madzimai takawanda ndanyatsonzwa moyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunzoko asi you are not an island, uri munhu unofanira kushanda nevamwe, munofanira kubatirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda akazvimirira Muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwemacreatives ekuAmerica neemuZimbabwe hwakabvira kare ende ukama hwakatosimba. Ende pari zvino tikutoona kuti uramba uchita sei uchingosimbiswa. Pachivanhu tinotaura kuti zvikomo zviviri zvinopanana mhute.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuchidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe, Muzvare Wadzanai Chiuriri, vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara, zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu, vana kunyanya vanasikana, vanhukadzi, vanhurume zvese, vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedingidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana-siyana mune zvemitambo kana kuti how to become a successful multifaceted creative. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Nyangu hazvo hurumende iri kuti iri kurwisa uori munyika, vakawanda vanoti watopfunya chisero uchikanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Svondo rino vaive mutedzeri wemuchuchisi mukuru vaMichael Reza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vatungamire komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi danu iri rakonzera gakava munyika. Muguzi anezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta vari nengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere. Ngatitangei nekunzwa vaMandevere vachitaura.
Nyaya yehuori semazera tiki tairamba ichienderera zvikuru muZimbabwe, uye kana zvikangoramba zvakadai ikonomi isingarani zvakanaka, nyaya yehuori inonetsa kupedza muZimbabwe nekuti vanhu vari kuita huori vacho vari kupa zvoko muhomwe nevari kutora vose vari kuda kuita huori. Saka huori hichange zvinoita kupedza nekuti hausi huori hunobva pasimba, huori hunobva kumuchiuro.
Dr. Mavaza, hanzi nyaya yehuori muZimbabwe yanetsa huri kuramba huchienderera mberi uye huori ihwohwu hunobvira kumusoro?
Aiwa, pakutaura nyaya kwa hunobvira apa ndo panorasika vanhu vazhinji. Nyika dzose pasi pano dzine huori. Huori chirwere chisingakwanisi kurapika nekungotaura. Tinobvumirana nazvo kuti munyika yeZimbabwe mafashakira nehuori. Saka chatinonyanya kufarira ndechekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe variyo zvakare mutungamiriri wehurumende vaona kuti aiwa, hatingarambe takangogara takatsika madhaka nekutya kusviba. Tinombofanira kufamba togara pasi togadzirisa nyaya dzehuori. Ndoku saka vakagadzira iyo vachingopinda masimba musangano kana kuti bato rinoona nezvehuori saka mai machinda moyo pavakapiwa chimwe chigaro pakasara pasina munhu ndokusaka paitwa vareza nhasi saka zvinoratidza kuti simba neushingi nekuda kurwisa huori hazvina kupera muropa ravamunangagwa
vamandevere hanzi huori huri kurwiswa pari kutoonekwa kunzi paiswa rimwe soja idzva vamichael reza kurwisa huori munyika munoti
ndoda kuongorora kutaareza tinoona taareza vangopinzwa apo pasina kana maindavhiez aitwa ekuti tiona kuti munhu anonyatsokukodzera kuti nge aripo ndiani hongu vareza vanga vari vasvuti zvikuru but tichiona kuti mubumbiro remutemo munhu anofanira kunge achiapenzwa kunge ari pabasa iri kana achibva kumagweta anofanira kunge ari munhu ava nechinzimbo tinokwanisa kuti aite judge nehigh court kana westrim court nevati vareza panyaya yechigweta munhu muduku zvikuru hatingati gweta duku kuti chinzimbo chavapiwa neshangu dzavanhu vatekedze ndiona sekuti patikanganisei hongu vanga vari mushiiimakaa ravo kana vanga vadzimakaa ravo asi shangu dzavatekedzwa hadzienderani navo havana chiremerera chatinotarisira munhu anopiwa chinzimbo chikuru sechinzimbo chavapiwa
tinzwe kuna Dr. Mavasa pindurai tinzwe hanzi shangu dzapiwa vareza ihombe
hongu mutemo unoti afara kunge vari munhu aikwanisa kuitwa judge dai zvaigoneka asi mutungamiri wehurumende pane matarisiro avaita vakaona kuti aiwa tinoda munhu akaita savareza vaende mberi nebasa iri chinokosha hakusi kungoita zvinodiwa neruzhinji asi kuita zvinoita kuti ruzhinji rufare nekubvisa uori munyika tinoda vanoshanda vanotsika pasi nekumhanya kwete vanobva vanyimura pavanenge vaitwa saka vareza munhu anotumika musoja wekuti kana nokaa kuti mhanya neuko vanoenda vachita basa
vamandere
ipo ndinoona pane challenge saka ndichiti kuvapa kwavareza nekuremekedzwa kwavanenge vachiitwa munyaya dzezvemutemo havana chiremerera nokwanisa kunge vari pachinzimbo chavanacho
Dr. Mavaza chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa kupedza huori
chinokonzera huori kusarongeka mumabasa muhurumende nenzvimbo dzakasiyana siyana tinokumbira kuti varidzi kana vagari vari mumabasa rongekai vakarongeka hakuna anouya kuzokupa mari yekuti ndingapindire here pamutsara apa
vamandevere zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa nyaya dzeuori
ndinaaezekuti vanoita zvemapindirwo enyika ngavange vane chido chaicho sekunyika huori
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vamarufu mandevere vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kubritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri westudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kunetsana kunotyisa panyaya yevapoteri iri kuenderera mberi pakati pehurumende yemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden nevebato remarepublicans vanotungamira dunhu retexas vetexas vari kuti ivo vari kuda kusunga vose vanoedza kupotera muamerica vovadzosera kumexico izvi zviri kurambwa nehurumende ichiti zvinogona kuguma zvoita sepane rusarura mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata gweta vaemmanuel ncube sox
muchidimbu sb 4 mutemo mutsva wakaiswa muno mutexas unoita kuti ive mhosva yemunhu kuti apinde munyika mumugano wetexas nemexico achishandisa nzvimbo isingabvumirwi isiri pamutemo kana mupurisa achiona kuti ane umbowo hwekuti munhu akayambuka kupinda mutexas zvisiri pamutemo munhu iyeyo anogona kupomerwa mhosva yeclass b misdemeanor iyi imhosva inotakura chirango chekusvika mwedzi mitanhatu mujeri iyi imhosva inenge yakatarisana nemakore makumi maviri mujeri ndiyo sb4 mutemo wakadzikwa necongress yemuno mutexas endi ndiwo mutemo watiri kutaurwa nhasi nemazuva apera aya. Tichiti mutemo uyu wakaiswa paappeal nema groups akati wandei and iko zvino 5th circuit yatichimbomirai kuimplementa mutemo uyu. Muchidimbu ndiyo SB4.
Munofungei nemutemo we SB4 uyu uye chi chamunosvika pauri?
Ine ndinoona kunge nyaya yeSB4 iyi inyaya yekuti inokwanisa kuzoenderera yozara kune dzimwe nhengo dzehurumende dzefederal government. Nyaya iyi inyaya ichaendera mberi nekuti pane mamwe mastates vakatotarisa vakamirira kuti vaone kuti vemutemo vemasupreme court vanoti kudii nenyaya yeSB4. Zvikanzi SB4 ngaiendere mberi, ndinoona kunge mamwe mastates vachange vachitarisa izvozvo voti nesuwo mudunhu redu tave kuisa mumwe mutemo unofanana neSB4, unokwanisa kunge wakasiyana mune dzimwe nzira but uri mutemo wokubata vanhu, wokudzivirira vanhu kupinda nevekudziporta vanhu, kudzinga vanhu vanenge vapinda zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Ndoda kumbotaurawo nezvababa ava vanonzi vamunangagwa. Dai vari vamwe vambosiyirawo vamwe. Tatambura Zimbabwe yafa. South Africa tiri kudzingwa kumusha kuna mabasa. Kana watoenda kumusha unoshaya kuti uenda papi. Zvinhu zvakaoma, muzvitoro hazvitengeki.
Haiwa shaone kuti matare edzimhosva ndeezanupi here. Chiso chachamisa chinongoshandiswa nachavangozva. Vanenge vakatongomirira kuhwa kuvakuru vacho vezanupi kuti ngachirega kushandisa. Kana vasina kupuwa decision nevakuru vezanu, anongoramba achichishandisa. Ende matare edzimhosva hapana zvavangadhizaita because ndeve zanupi. Vanenge vakamirirwa vakamirira kuhwa kuti zanupi ichati chii. Kana ZANU-PF ikati ngachirega kushandisa ndubu matare edzimhosva ndopoudza chavanguti ndichirega kushandisa. Kana vasati vaudziwa hapana nyaya, vanongoramba vachingochishandisa. Vagara zvematare edzimhosva zvaya ndovanotonyanya kumwa mitoriro nezimbwaka ivavo.
Ndine mubvunzo pana Munangagwa naMinister of Transport kuti vari muZimbabwe here kana kuti vane kwavakaenda kundoshanya. Munangagwa sei asikabudiwo pamhepo achichemawo pamwe chete navamwe kufa kuri kuita vanhu murodhi iye achitaura kuti marodhi akanaka. Minister of Transport anofanira kusvika paitike njodzi ipapo. Ndo zvinoite munhu anozive chivanhu, kwete kuti vavava mumasofa kana mudzimba mavanenge aenda navakadzi vavo. Ivo vakadzi vavo varwadziwo mwoyo here vachi zvavanhu ari kufa? Chii chinoita kuti varegerewo kutuma varume vavo kuti vedue endaiwo mundochema pamwe chete navo?
Ndoda kutaurawoka panhau yepolitics yekuunited states of america kuti between vajoe biden navadonald trump kuti hasi zvinhu here zvamunoona zvinonyadzisa kuti munhu ane makore 81 ora kutoti na 82 years arikudodzokera futi muofisi. Zvatakamboona zvakaitwa narobert mugabe kumashuro. Nyika tinoti nemukurumbiro wedemokrasi, saka ivo pachavo vanhu vachiseka matungiro enyika yemuno muafrica kuti africa inotongwa nechemberi kara hakunawo here ichidiki vanenge vaida kupindawo matungiro enyika. Saka tofiirawo kuti maybe vadonald trump pamwe nemakore avo achinani vakwanisa kutonga vakapinda muofisi.
Hurumende yezanupf matakanyanya inoita matakanyanya. Haasiri vanhu vachakwanisa kuvaka nyika. Vanongobira zvavo maelection vachiti ndo vanofanira kugara, ndo vanongoda kugara varipo pachigaro, but zvavari kuita chaichaizvo hapana. Isu vacho tiri kushungurudzwa kumamisha uko, tiri kushungurudzwa, tiri kushungurudzwa. Vanamai vedu vari kushungurudzwa, vari kungomanikidzwa kuita zvavasingadi. Kutangira kumavhoti vaingobatwa maoko vachinzi vhoterai pazanu. Hazvino izvozvo hazvitinakidzi, hazvitinakidzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisa nenyaya yekupiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti yepolio kuri kuitwa vana munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinonyo Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.